Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, the Women's Roundtable, coming to you from the Voice of America in Washington, D.C., this Thursday, June the 30th, 2022. I'm your host, Praxedes Jeremiah. Today on Live Talk, we are discussing the June 24, 2022 United States Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade, the landmark 1973 Supreme Court decision that affirmed the constitutional right to abortion. Over decades, research has demonstrated that abortion bans most severely impact people in marginalized groups who already struggle to access health care, including abortion. The U.S. Supreme Court last Friday overturned the landmark 1973 Roe v. Wade ruling that recognized women's constitutional right to abortion, a decision condemned by President Joe Biden himself that will dramatically change life for millions of women in America and exacerbate growing tensions in a deeply polarized country. The court, in a 6-3 ruling powered by its conservative majority, upheld a Republican-backed Mississippi law that bans abortion after 15 weeks of pregnancy. The vote is 5-4 to overturn Roe, with conservative Chief Justice John Roberts writing separately to say he would have upheld the Mississippi law without taking the additional step of erasing the Roe precedents altogether. The impact of the ruling will be felt far beyond the court's high security confines, potentially reshaping the battlefield in November's elections to determine whether Biden's fellow Democrats retain control of Congress, and signaling a new openness by the justice to change other long-recognized rights. The decision will also intensify debate over the legitimacy of the court. Once an assailable cornerstone of the American democratic system, but increasingly under scrutiny for its more aggressively conservative decisions on a range of issues. Manera kanaka vatereri vestudio 7. Tapinda mchirongwa chemadzimai. Apo cheti ngati kurukurei madzimai. Nasuno mchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekubvisa pamuviri. Nyaya yakatongwa mu Supreme Court reku United States imo muno mu America. Nyaya yekuti Roe versus Wade yakaitwa overturned paka kachisungo chekuti vanhukadzi havachabvumidzwa kunge vachibvisa pamuviri. Lamhlanje kuhlelo lwethu bakwethu kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhuluma ngalesi sinqumo esiphume emthethondaba we-Supreme Court waphezulu wele Melika, lapho abathe bona umthetho lowo ovumela abesifazane sugenquliwe owe-Roe versus Wade, lapho uvunyelwe khona ukuthi abesifazane kabasavunyelwa ukubana babe bathathe isinqumo sokuthi sebekhipha isisu. So uzamele bajeziswe labo abayaphambana alalo umthetho. Kubangeleke uxokozela hathi eMelika kuphela kodwa emhlabeni jikelele ukuthi kutshoni sibisibili kulungelo labesifazane abaqhuqhuzela kumbe ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane abathi bona lokhu kungaba kuncane kodwa ke kuzabe kulokhe kuthathwa mbijana mbijana amalungelo abesifazane. Asiyihluzeni bomama lamhlanje kungolesine kunje. Nginxuseke abesifazane abathile labo engixoxelawo ukuthi sihlaziye lolu daba. Ngizaqala ke ngonkosazana Stella Mgliwane Mancube, akusitshele ukuthi wena ubona njani. What is going to be the impact, long-term impact of this U.S. Supreme Court decision?
I think for someone to decide against abortion is really an unfair thing because you are not in that person's shoes. A woman must still maintain their right of choice. It's not about the life of that child. It's also about the life of the woman. There are so many circumstances that make women decide to have an abortion. Some are not ready to be a parent, and this is their decision to make. Some have been raped, and it's very traumatic for them to go through that because it's like the rape is happening on and over again. So a woman's right must be left alone, really. There is no interference in who decides to carry the baby or not. To bring God in it, it's very unfair because God understands where we are and our pain.
Some women advocates are actually saying if they're going to take away this rights for women, they are going to start chipping away the gains that have been achieved over the years.
Yeah, why is it that only women's rights are being taken away? What's happening to, say, the men who is contributing? Women don't make themselves pregnant, but only women's rights are being taken away, right? What about the rapists? I know somebody said, oh, we'll make sure that we arrest and jail all the rapists, but the rape has already happened. Are they doing something to castrate the men before they rape? So it's like, we are going back. We are going backwards. I don't know which age we are going back about this, you know. It's not an easy decision for someone to have an abortion, but it should be their choice.
America being a trendsetter, what impact is it going to on other developing countries?
It is very sad. America is going backwards on so many things. It's one thing to say you are pro-life, and then the next thing, you are letting these children be born so that they can die in mass shootings. It doesn't make sense, you know? So you can't love them before they are born, and then you don't care about their protection when they are here. And everything is just going backwards, you know. Developing countries, there is no more respect for America because all the things that they are doing is very confusing, and it doesn't make sense for a country that is pushing for rights. They are pushing for other rights, for like LGBTQ rights, and then they are going backwards on women's rights. It doesn't make sense.
What words of encouragement, or what would be your advice on women in America? What steps should they take?
Well, it's time to fight. Every woman should fight for their rights, just like men are fighting to hold on to their guns. Let's fight to hold on to their rights, to our rights to make a choice. Abortion is a woman's decision. It's my body. I make the decision, not somebody else. So it's time to go back to this. It's to fight together as women. This is not a religious issue. This is a matter of choice.
What impact do you think is going to have on developing countries like Zimbabwe?
I'm thinking of women who are raped in conflict situations, and then they are being told they have to keep that child. Already developing countries are against abortion, and this is just making it worse for those that were now beginning to allow women to make that choice. It's just, when America does something, they're a trendsetter and everyone follows. So now they're saying, let's violate women and not allow them to make a choice. I don't even want to think about women in Zimbabwe now, right now. We have to go through sexual violence, through conflicts, and in any situation. And then they are told they have to keep that child. Well, no one cares what happens to them later. And then about the trauma that the woman goes through, going through that.
Siyeke esindebeleni, Mancube. Umthetho lo utshone sibili alapha eAmerica ukuthi abesifazana kabasavunyelwa ukuthi bakhiphe isisu.
Na abafazi abaqala kimi okokuqala ngabantu ababedlenguliwe ukuthi ngabe banjwa ngamandla ukuthi bagcine leso sisi bazala umntwana bangasoze bamthandi. Akutsho lutho. Abantwana abaningi bayadubeka lapha. Nxa kuyikuthi abantu laba bathi lingakhiphi izisu yeye abantwana bazagcinwa ababuye lokungamaphepha okokuyizihlubo lana kugcina umntwana. And then kube sokusithi nxa kuyikuthi kuthiwa umntwana uhambise alokhu ze adoptwe athathwe ngabanye abantu. Abaningi laba abantwana abalapha indaba ebengadoptwanga kufanele kube yilokhu yi-decision yomfa ikamama eyokuthi wenzani ngempilo yakhe ngomzimba wakhe ngokuzithwala kumbe ukungazithwali ngokuthi akhiphe isisu nokuthi agcine ngumzimba wokamama. Ngicabanga ukuthi mina akabayekele omama bazenzele ilokhu zempini. Ama-decision awempilo zabo.
Mkhuthazo bani ongayipha abesifazane basemelini?
Asilenini. Ukuthi umfazi ungathinta umfazi uthi sezimbokodo zeqiniso kathesi. Silenini ukwenzela ukuthi singabe silokhu sithathelwa amalungelo ethu. Namhlanje sithathelwa ukuthi singakhiphi izisu kusasa zathathelwani.
Nasikhangele lesi sinqumo esithethwe eMelika siphatha okungakanani amazwe abesifazane abasemazweni asathathulayo asakhulayo njengeZimbabwe.
Into ebuhlungu ukuthi America ithathe lesi isinqumo ngalesi sikhathi emhlabeni. Bona abantu bonke bekhangelela ukuthi iAmerica iye kwaze kwenzayo ngokumelela amalungelo abantu bonke. Kodwa nxa sebegayisa kathesi ngo-2022 ukuthathela abafazi amalungelo abo. Angifuni nokucabanga ukuthi kwenzakalani emazweni asathuthuka. Ngoba kathesi nxa kade besacabanga ukuthi bazabuya badlaba umkhosi iAmerica ingeneli, iAmerica isangeneli ekuhlunguluzweni kwabo lokuthathelwa amalungelo abo. And lokhu kungezelela nje yindaba ezihle ubuhlungu kakhulu. I-America lokhu ibuyele emuva lokubuyela emuva.
Abesifazane abalwela amalungelo abesifazane bathi bona lokhu vele sokubisela muva impi yona liyana eyaqala kubo Beijing eminyakeni edluleyo.
Kungani vela kwenzakalanga kathesi? But kodwa kathesi abafazi bonke emhlabeni wonke sokumele sibambane. Akusonge America kuphela, umhlaba wonke, impilo yethu abafazi. Ukuthi singabe silokhu sifisele emva sithathelwa amalungelo ethu ngabantu abangathwalizi isu zangikhona, ngabantu abaqamba amanga besithi bayenzela uNkulunkulu, bona bezenzela bona. Umuntu ukufanele azidecidele yena ukuthi wenzani ngempilo yakhe ngomzimba wakhe. Kufanele kube leyi, angazi njengoba kwakube le Beijing angikwazi ukuthi kade sikuzaba lana. Okufanele ukuthi abafazi bahlangane futhi babone ukuthi amalungelo abathathwa njani. Asiwo wodwa amalungelo abafazi athathwayo. Kodwa singathula ngalesi sikhathi. Bazahamba futhi bayidinga ukuthi iwaphi futhi amanye amalungelo abangawakhipha kithi ngokasithule.
Mancube Thombotaura nerurimi rwamai muri kuyionawo senyaya yemutemo waitwa overturned way Roe versus Wade kuAmerica.
Inyaya inoshungurudza inosuwisa nokuti gore rino ra 2022 kuti tinge tichiri kutaura nekuti vakadzi vari kurambidzwa kuti vasarudze zvavanoda kuita nemiri wavo zvikuru kunyanya neAmerica iriyo iri kutungamirira kutorera vakadzi maraits akadaro. Unotoshaya kuti zvinorevei. Handisi kuzachii chiri kuitika kuAmerica nokuti ndivo vanositi tinomirira ma rights evanhu vachienda kune dzimwe nyika vachinovatonga iko zvinoizvi vachaita sei kana vachitorera vakadzi kodzero dzavo dzekuti vasarudze zvavanoita sei nemuviri wavo nekuti vozvara here mwana kana tasazvara hazvina kana nemusoro wese especially kunyika inenge America
zvichabata-bata zvakadini vanhukadzi kana kuti kodzero dzevanhukadzi kunyika dzichiri kubudirira
nyika dzichiri kubudirira dzinotarisirwa kana dzine matambudziko dzinoridza mhere America youya yopindira zvino America kana iriyo iri kutungamirira pakutorera vanhu kodzero dzavo zvatonetsa because hapasina kwekuenda vanhu vakutozotambura zvekutambura zviya nokuti nyika dzinobudirira kana dzadzagara dzichidzvinyirira vanhu nenyaya dzekodzero dzavo kuzoti iko zvino zvichitungamirirwa neamerica vanhu vachaendepi nokuti america inotarisirwa kuti ndo inosipindira ichibatira kuti vanhu kodzero dzavo dzidzoserwe kwavari
kurudziroi yamungapa kuvanhukadzi vemuamerica vepasi rose
ngatibatsanei futi iko zvino izvi taakuziva tichogona kurwa zvichiita so ngatidzokerei futi kurwa tibatsane titore simba redu kubva kuvanhu vari kuda kutitorera kana kuti vatitorera chero vakatonga vari makoti avo isusi tine simba rekufamba munzira tichitaura kuti hatisi kufara nazvo kusvikira zvaita futi
munofunga kuti zvingabate-bate here kuvhoterwa kwemamidterm elections emuamerica iyo inyaya iyi
kana zvikatadza zvingasuvise zvikuru because ndonguva yekuti vakadzi nevarume vanorwira kodzero dzekuti vanhu vese vatenderwe kurarama nenzira yavanoda ngavataure kuburikidza nekuvhota kuratidza isimba ndo first step ya iko zvino izvi simba ravo rekuti ngavavhote vhoti yavo ichataura kuti kodzero dzemadzimai ngadzidzoserwe kwavari
ndazoita zvekare mukana wekukurukura naSpiwe Kachidza Mapfumo anova iye ari kuCanada tinzwe pfungwa dzake pamusoro pechisungo ichochi cheSupreme Court yekuUnited States
nyaya yeRoe versus Wade kairi very very impactful kune women's movements lastly because what it means kuti vachichinja zvinhu zvakange zviri in zvichibatsira kuti vanhu vanenge vari mumasituations where they have to make a decision about their health, their life, and they as women zvese izvozvo hazvichakwanisika ngekuti kwaiswa mutemo wabvisa mutemo iwo wanga uripo for 50 years and for women's movements this is really a slap in the face or maybe even a punch in the face because it says a lot about any movement yanga yaitwa towards giving women a right to decide what they want to do with their bodies to what they want to do with their health
asioka avo vari kukurudzira mutemo uyu vari kuti izvo isusu hatisuda kuparadza upenyu because kana dai iri mimba zvayo asi panotenge patione munhu kare
ndinozvinzwisisa from the Christian point of view but then there are so many other cases where if you are going to put it from that perspective yekuti bhaibhiri rinoti kana zvadai izvi ukazodai unenge watokanganisa asi pane nyaya yeRoe versus Wade ka yanga iripo for 50 years chii chazonyanya kupa kuti agency yekuti zvinofanira kutoitwa zvichichinjwa right now chii chapa ipapo zvinopa kuti ufunge vanhu vazhinji vakuwa kunyanya vanhu vechidzimai vanosapota movement yemadzimai kuti there must be another agenda iripo iri kusetwa apa yaipa kuti decision iitwe ngekuti pane vakadzimai vakawanda vanozviona vari musituation iri very difficult ngekuti pane varimwe vanenge varepwa, pane vayoung people anenge aita mimba ari mwana mudiki. Saka zvichazoitwa sei nevana iwawa in the long run, ngekuti haasisina choice yekuti ini handikwanisi kuite kuzokuchengeta mwana uyu, kana kuti ndine mamwe machallenges andinayo anopa kuti ndisakwanise kutakura mimba iyi to the end. Saka tichasvika papi kana tichiti zvinhu zvinenge zvamboitwa zvaprova kuti women vari kupiwawo kodzero yekuti vadecide zvekuita muupenyu hwavo. Kana tapedza 50 years then tochidzokera kumashure. Handione zviri zvinhu zvinokomborera izvozvo. Zvekare pane zvinhu zvakawanda zvakange zvaapprova, let's say the past 30-40 years, with things that changed, life is changing, and zvabvumirwa. Asi kana taakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka and all of a sudden vanhu vaakuti ngatichidzokerai kumashure, hatichada kuti zvidaro, hapana progress ipapa. And kunyanya kune madzimai, I think it's really a punch in the face to the women's decision to choose what they want to do with their lives.
Totarisa kuti imo muAmerica kana zvadai zvinorevei kune nyika dzichiri kubudirira dzakaita sana Zimbabwe.
Ipapo ndopanonetsa kange kuti anditi here America has always been there and taking the role here the leader. Zvino tinosvika kupi kana ivo vari maleaders they take that position here leadership and vachiita zvinhu zviri kudzokera kumashure kudaro. Ndinoona zvinenge zvichiti affect even worse. Kana muchitaura nema third world countries akadai nekumusha kwedu, ndinotoona zvichitonetsa ngekuti as it is titori neproblem again yevana vari kutadza kuchengetwa, tine problem again yevasikana vari kungoita vana vapamwe vakarepwa, and kune macases akawanda atinofanira kuconsider ipapa. There are so many cases, the incest, there are so many cases of women who are raped, there are so many cases women who can't take care of their children. Saka zvinonetsa ndezvekuti kana tichiseterwa mastandards nepeople who we are supposed to look up to achidzokera kumashure hazvingogumira ipapaka. Hazvingogumira panyaya dzekuti madzimai haagoni kuita make a decision about life yavo neupenyu hwavo nekuti woita sei nemimba idzi. Hazvigumire ipapo, zvichaenda kune mamwe maissues anoaffecta vanhu, marights evanhu in general other than a women, particular marights evanhu evanhu vari disabled, marights evanhu just in general. It's going to cut across everything, and I think it's a very wrong precedent kuti kana zvinhu zvanga zvichifamba zvakanaka then kana takuzozviti zvafamba zvongochinjaniswa vanhu vongoti hatichada izvozvo. Ndinoona zvichakoza problem.
Kurudziro yenyu yamungaite kumadzimai emuAmerica neavo vanogadzira mitemo yamungavaiekuti poitwa sei manje zvazvadai?
I think this is the time takutodzokera again kwatakabvira se women's movements kuti tinoda kuti kodzero dzedu dziconsidwewo. Zvinototaura kuti takutotanga hondo iyeya kuti titeererei who are we as a people, and then consideration inofanira kuitwa kuti madzimai vane a right, a certain right yakafanana inan everybody else, and it should be upheld. Saka takutodzoka kumashure kutanga hondo itsva. Takutotanga futi kwatakabvira uko kwatatati tatokanganwa tine younger people watinenge tichitaura kuti there have been this movement, these successes and progress here and there. Asi kana zvadaika takutodzoka kumashure kuti aiwa iwe hauna kodzero yekudecida what to do neupenyu hwako. Someone else will have to make a decision about you because uri munhukadzi. Zvirizvo zvinorwadza chaizvo kuti taamuyear 2022 and taakudzoka kuna 1985. Inisa kuziva kwandinoita ndichiri kuZimbabwe and I've been away from Zimbabwe for the longest time, for nearly 18 years. Ndaiziva kuti kuma1980s going to the 90s kuti zvanga zvisingabvumiswe kuti nhumbu ibviswe. ndizvo zvandinoziva izvozvo.
Panyaya yekuti avo vanoti mutemo uyu unoparadza upenyu hwemwana kana dai iri nhumbu ine 1 month kana 2 months kana 3 months, mungavapa izwi ripi racho pakuti munhukadzi pamwe anete ngaakuda kutorasikirwa neupenyu, sezvo kana muri munomu, kana iri procedure iroda kuitwa, panenge paine coverage yehealth insurance. Health insurance companies vanogona kuramba now kuti havasi kukava because mutemo unoti hapafanirwi kuterminatewa life.
You see, this is annoying. The danger of that, this is good. You know, people always find ways of doing it. Ritaisa upenyu one in danger because panenge pakuitwa ma procedures asiri legal, asiri healthy, asiri through machiremba kana kuti avo vanokwanisa kuzviita zviri safe kune to the mother. Zvekuti zvino muchaona kuchiita a rise of people vari kuita ma illegal abortions and that is dangerous. That is very unsafe. And zvinotora kutaura kuti upenyu hwemunhukadzi hunenge hwakuiswa in extreme danger. Inyaya inonetsa chaizvo kutaura ndekuti dzimwe nguva kana vanhu vachinzwa munhu achipa masentiments like andiri kupa iye zvinezvi zvinechinzi vari they want to go and kill children. That's not the point. But the point iri apa paro versus wet ndeyekuti munhu akubviswa right yake to make a decision neupenyu hwake. Ipapo ndipo pane nyaya. And as I said, kana zvabviswa kuti havachagona kuzviita legally as it was for the past 50 years, people always find ways of doing it. And that endangers even life. Yemunhu anga aita decision yake kuti ndoda kuenda walk into an abortion clinic and have it safely done. Kana asisadaro anenge akuenda backyard, back street, whatever methods, and that's putting upenyu hwake in danger. Haasisina choice. Haasisina safe choice. Yeah. it's a very touchy and very very difficult decision. But the point yekuti right yemunhu kadzi yabviswa kuti aite make a choice neupenyu wake, it's very disturbing to me. It's disturbing because for 50 years it's been working okay and people were doing it safely, but now if you watch, there's going to be a lot of reports of unsafe abortions because people have no avasisina a safe choice to make.
Vanokurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai vawanda vari kutivo zvavatanga izvi zvingava zvidikidiki iko zvine izvi, asi nekufamba kwenguva vacharamba vachitetenura kodzero dzemadzimai idzodzi. Zvodzokera zvekare kuna 1907 apo mudzimai akanga asina kodzero zvachose.
Ndizvo zvandanga ndichitaurira marights evanhu vari disabled. Marights, there are so many people, so many gains which have been made over the past, decades to my vulnerable population, vulnerable people. And my successor akaramba achibviswa kana matanga naiyoyi, I don't see how they can stop it others. My buildings anofanira kuvakwa achifanira kuaccommodate vanhu vari disabled. If they decide to say no, what's the difference? It's going to cascade into something very right now vanhu havasati vakuzviona because uchingori mutemo wachinjwa. As we go, it's going to affect a lot of my vulnerable groups, and it's unfair and a wrong precedent, because how is it going to be stopped, and what will be the explanation? How is it going to be fair? And I don't know, but it's a precedent which is going to be affect people in a very negative way.
Kune vachangotibata nasuno uyo muchirongwa chedu ngatikurukurei madzimai. Tiri kubata chisungo chabuda kana kuti mutemo watoshandurwa America Muno, where U.S. Supreme Court decision overturning Roe versus Wade. Chekuti madzimai haasisina kodzero yekuti vanobviswa mimba kuchipatara. Uye kuti vema health insurance vange vachibhadharira kubviswa kwemimba. Hazvichabvumidzwa muAmerica. Saka tiri kuzeya nyaya iyi kuti kana zvichiitika muno muAmerica, vanhukadzi pasi rose vange vari kurwisa kuti vawane kodzero iyoyi kunyika dzichiri kubudirira. Zvino kana zvada izvi zvorevei kunyika dzichiri kubudirira kana iyo America yakutungamirira pakadai. Namhlanje kwapasanda kusixhuma asikubekela pambili mudaba lwethu lolu olusolu vimba abesifazane omama abazithweleyo ukubana bakhiphe isisu, bangabe bedlemuliwe, bangabe impilo yabo isengozini, konke khonokho ilungelo labo selithethwe lafakwa ezandleni zikahulumende. Yikho ke abesifazane emhlabeni jikelele bakhala ngokuthi nxa bezathatha leli lungelo lingaba ngelincane kathesi, abanye bangalisekela ikakhulu labo abangamaKristu, bangalisekela besithi le yimpilo esithathwayo nxa kuyisizwe. Kodwa ke akusoze kuphelele lapho, bazathatha ke amalungelo wonke wona lawa akade lwelwa ngabesifazane, ilungelo lokuvota, ilungelo lani, ilungelo lonke nje lowesifazana lilakho kuba sengozini nxa kuyukuthi imithetho ndaba isingenela kumalungelo abantu. Yikho okukhulunywa ngabesifazane emhlabeni jikelele, njalo bakhala ngokuthi nxa sokusenzakala eMelika kuyokuthinike lapho sokusenzakala kwezinye kwamanye amazwe anje asacathulayo asakhulayo anjengeZimbabwe. Yikho ke yilo udaba olusegudini lamhlanje. Sengixoxeke labesifazane ababili, wothi ke ngibize omunye njalo owesifazane uMount Joy Chikura laye uthi aphe umbono wakhe. Yena ke uthi uyasisekela lesi sinqumo. Mukuendera mberi nehurukuro yedu, ndazotaura zvekare naMount Joy Chikura, iye anoti anotsigira mutemo uyu. Ngatinzwei pfungwa dzake.
Zvoreva kuti mutemo washanduka panyaya yekubvisa pamiri kana inoti yatinoti abortion. Tinoziva kuti before kana mutemo uyu wachinjwa kana kuti washandurwa, munhukadzi aingokwanisa kungoenda kukliniki ongoti ndoda kubvisa panhumba apa pasina zvaanobvunzwa zvakawanda. Nokuti mutemo wachinjwa, zvoreva kuti izvo munhukadzi ezvino haasisina kodzero kana choice yekungoti kana asingati pamisi otongoenda kukliniki otongonobvisa nhumbi iyoyo. Saka ndomachinjiro azvaita. Inini semunhukadzi uyezve ndiri mutengi, indandichizviona kunge mutemo waiva uripo usati washandurwa haunyatsoiti zvakanaka. Nekuti mumwe ana akatakura nhumbu ongofunga kuti handichatodi mwana asina kanambotaurwa nemumwe wake, otomunhukadzi otongoenda otonongobvisa pamisi. Ndopapanechi dambudziko rangu. Tu vana vadiki vanova vangoita umisikanzi vongoonekwa kuti vaita pamisi, otongoenda kuchipatara kana kumakinisi ariko ikoko otongobvisa pamisi. Handinokona. Saka asi ndinonzwisisa kune vamwe vekuti vanova varepwa kana kuti kudii, ivavo mutemo ngauvabvumire kuti vabviswe pamizi, because nhumbu yaatakura iyi haana kutakura achida, atoita pamizi panyaya yekuti abatwa chibharo nemumwe munhu. Saka upenyu hwemunhu hwakakosha. Kero vangataure kutizvo, aiwa hapana kana munhu kaapa asi inongova nhumbu rinongova ropa chete, but chiripo ndechekutizvo, iwewe semunhu akatakura unowa kutonzwa uchi mwiri wako watodi watoshanduka. Saka upenyu wawakatakura ndo mafungira.
Asi wakapa kodzero dzemadzimai, hamuone here kuti pangatozotungamirira kuti paiswe mitemo inogona kana kurambidza kutora mapiritsi efamily planning?
Handifungi. Handifungi kuti zvingasviki ipapo. Madzimai ndatichishandisai zvimwe zvinoita kuti tisabate mimba. Kungave iwo makondom, kungave iwo mapiritsi, kungava iwo majekiseni. Kana taona kuti vana vakwana, hatichadi vamwe, ndatishandisei mamwe mamethods, kwete kuti ndaona kuti ndiyabata ndonobvisa. Because dzimwe dzenguva dzaunozoona kuti nekufamba kwenguva nekukura kwemunhu mukadzi unokuzogona kungoona after 3-4 months kuti panapa ndatobata mimba. Saka unobvisa here at that stage? Ndopane pfungwa dzangu.
Siye ngale esindebeleni ubona njani
umthetho? Saka umantara chindebe. Am I fluent in Ndebela? In Ndebele anyway. Alright. Alright, not a problem. Okay.
Asikhulume isiNdebe. Umcabango wakho ngumthetho lowo ophathelane lokukhipha isisu.
Mina umcabango wami njengomuntu owesifazane ngiwubona uright. Ngokuthi abantu kade sebephumba ukuzithwala mbeni impilo yabo ekathi siba ngeuchapha, bena bekwazi ukuthi anytime uyakwazi ukuthi ahambe ngaphi ekliniki. Yabona yiproblem kathi sibakho, kade sekunobuchapho obuthize lokunga. Number 2, abantu bengasaqakathekisi umphefumulo womntwana lo ongazalwa lapho kule ingqondo zami. So mina ngikubona kuyi ukuntshintsha komthetho loku, mina ngikubona kuright. Njengabantu abesifazane sizasebenzisa amanye ama-methods okuthi singazithwali.
Kodwa ke phela abanye ngabathi nxa sokungumthetho kunje, nxa lapho sokudingakala ukuthi lo odlwenguliweyo kumbe ozibone esesikhathini esinjalo laloba yenzile, kodwa ke abasela lungelo laloba kungaze kube kungathatha impilo yakhe, kasoze enelise ukuthi ayikhipha isisu leso ebhadalelwa yi-health insurance.
Into ekhona yikuthi umuntu engazithwala, odokotela bengabona ukuthi umama lo uzithwele and isisu sakhe senza ukuthi impilo yakhe ibe kudanger, kunama-rights okuthi bakhiphe isisu for the safety ekamama. Lama raita anikolu ukuthi bengawa kansela kumbe bawantshintshe. But into ekhona ukuthi umthetho lo ungantshintshwa. Umama engaphongukuzibona ukuthi yena isisile singasifuni. Noma ubabe efuna umntwana, umama kade siphongukuhamba ekliniki esiyakhipha ukuthi yena nguyo ozithwele. Yabona? Kumbeni ngiyazithulela ubaba ngimtshele ukuthi ngizithwele bese siyakhipha. Andibona ukuthi khonapho lakho kade kukhoza ingxabano.
Uyabubona ukuthi engxenye umendo wangikona kawuhambi kuhle engxenye.
Uyabubona xa wantu umendo kuphenduka uhambe kahle asisebenziseni namanye ama-method amakhondomu amaphilisi ama-injection ngibona ngani i-variety nenye
Your opinion, Mount Joy, about these abortion laws?
Yes.
Especially in the United States. This is a trending country, and that will mean all the other countries will follow suit.
Yes. Yes, it is a trending country. As we know, the United States is the land for the free and all. But free and all, where my freedom ends, somebody's freedom begins. And I should not infringe in the freedom of another person. And I believe the overturning of this particular law is important. For me as an individual, I welcome it. Because people, as human beings, we're just taking sex casually. We are even taking life casually. You know, that I can just have unprotected sex, I can get fall pregnant, and then tomorrow I can just go into walk into a clinic and, you know, have an abortion. There's nothing to it, really. But life is sacred. I believe now people will be more cautious before they engage in sex. We will be even more cautious in ensuring that we don't get pregnant when we are not ready and when we don't want children. We will use other methods. And I believe for those who probably if I get pregnant and they find that I'm not well and it's affecting my health, the medical people will do the needful.
But
otherwise,
here in the United States, such a procedure would need the assistance of a health insurance. Now, this law actually turns into illegal, or the insurance, the health insurance people won't have to pay for that procedure.
Yes. Yeah, I do understand that, it has an issue of money, you know, implications. And probably the health insurance won't be making as much as they used to, you know, from abortions and et cetera. Right?
No, they're actually going to hide behind that law in order not to pay for a mother whose life is at risk.
But that would be wrong for health insurance to do that, because if my life is in danger because of an unborn child and I'm paying health insurance, they should pay for that procedure.
No, they won't, because the law actually says they don't support.
Therefore we need to challenge that particular clause then. Because if all medical experts have given the thumbs up and really have verified that indeed my life is in danger, then a procedure has to be done.
So those are the side effects of that law now. Because the health insurance is legally bound to deny coverage of that abortion, whether it's life-threatening or not. That's the problem.
Yeah, but I also think, Plexidis, I also think that before this law actually changed, how many really were, if we were to look at the proportion of those who are doing abortion because it's a challenge to their health compared to those who are doing because they don't want, we might find that the stats might actually, you know, tell us something else different.
Yes, but in that little percentage of people that have life-threatening issues,
that's true. Maybe now we work on challenging that part so that we have the insurance companies paying for people in the event they fall pregnant, and you know, those are my thoughts.
Okay. Ndofungwa dza Mount Joy Chikura yoge umcabango ka Mount Joy Chikura ngodaba lolu oluphathelane lomthetho oso overturniwe owe Roe versus Wade. The Supreme Court, US Supreme Court, last Friday overturned the landmark 1973 Roe v. Wade ruling that recognized women's constitutional right to abortion, a decision condemned by President Joe Biden of America that will dramatically change life for millions of women in America. And not only in America, but all over the world. Since America is a trend center, this is our topic today that we are talking about. So I invited a lot of women to pitch in their opinions about this one. Most women are really against the overturning of this piece of legislature that is going to impact not only in America but all over the world. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 lapha ke sixoxa ngomthetho lo ophathelane lokukhitshwa le sinqumo esingathathwa ngumama ukuba akhiphe isisu kumbe angasikhiphi. Yikho ke umthetho wasemeleka wona uthi hajiko usavunyelwa wena owesifazane ukuthi uthathe lesi sinqumo phezu komzimba wakho, phezu kwempilo yakho. Iko abakuchoyo. Tinogamshirai michirongwa kune avo vachangotibata. Tiri pakati pechirongwa chatinoti isusu paStudio 7 ngatikurukurei madzimai. Apo tinobata-bata nyaya dzakawanda dzakarerekera kumadzimai. Nasono tiri kubata nyaya iyi yekubvisa pamuviri. Kuti munhukadzi anga aine kodzero pese apa kumakore anoda kusvika kumakumi mashanu apo anga achibvumidzwa muAmerica kuti anga achipinda mukliniki kana kuti anga achipinda muchipatara achiti handikwanisei kunge ndichizorera mwana ushu. Vamwewo ndovangati kuparadza upenyu hwemwana anga ari kuumbwa zvikuru sei vatendi vechiKristu. Unova zvinova inova pfungwa yaiswa pamberi nemajaji anga ariko kuSupreme Court nekuti vakawanda vavo ndovatendi vanonzi maconservatives muAmerica veRepublican Party. Saka ndivo vavo kudziridza mutemo uyu kuti unge uchiitwa overturned kuitira kuti kodzero iyoyo isave mumaoko emudzimai asi kuti ive mumaoko ehurumende. Zvinova zviri kurwirwa nevanhukadzi vanorwira kodzero dzemadzimai kuti kana matanga kutora kodzero dzedu kudaro zvoreva ka kuti dzimwe kodzero dzese idzi dzanga dzichirwirwa kubva vayana Beijing, kubva kunana 18 chakuti ikokoko, kodzero dzekuti vanhukadzi vange vachivhota, kodzero dzekuti vanhukadzi vange vachitawo zvigaro zvepamusoro-soro inogona kutorwa. Hondo iyoyi yanga yaenderera mberi zvakanaka kudaro uye yanga ichingobudirira. Vanhukadzi vari kurwira kodzero dzevanhu vari kuti izvo. Hondo iyoyi ichadzorerwa mumashure. Saka ngatitokwinyai dzisimbe tidzokere zvekare padrawing board. Tinonyatsotarisisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvisazokokerera pakuti kodzero dzimwe dzese idzi dzanga dzarwirwa mumakore apfuura esai edzimadzimai dzinge dzichidzorerwa mumashure. Ndoya nyaya yatinayo nasunowe. Saka ndadaidza vanyarikani vananga nichikurukura navo muchirongwa chedu chanhasi. Ngatikurukurei madzimai. Okwemanjeke woti ngibize omunye njalo mhlonitshwa embengilaye kuhlelo lwethu lwalamhlanje lapho esikhuluma khona ngesinqumo esithulwe United States Supreme Court idalela phezulu sibili lomthethwa ndaba wasemelika elithelona akuselilungelo lika mama ukuthi athathe isinqumo sokuthi usefuna ukukhipha isisu la lapho kuyikuthi impilo yakhe isengozini kumbe umntwana lo osesiswini angaba sengozini yokuthi angazalwa elomu ekhubazekile kumbe vele ngaselalo ilelo lungelo. Sokumele uhulumende abe nguye owenza isinqumo nxa kuyikuthi umama uzithwele impilo yakhe isengozini kumbe kayikho engozini. Uthani Sibizeke unkosazana sehlile gumbo layeke ufuna ukupha umbono wakhe.
Good afternoon, everyone. Thank you so much, PJ, for giving me the opportunity to air my views on this really controversial topic of abortion being banned in the America. It's a sad state of affairs because whether we want it or not, whether we believe it is wrong or right, it's still someone's right to choose who to bring in this world. Some people, they've got different reasons why they don't want to bring babies into this world, which is already really making other people suffer. So people should be given that opportunity to say, do they want to keep? Because bringing the unwanted children, which people don't want to keep, will give us a bigger problem, neglected children, street kids and all that. It is sad. I feel everyone should have their rights. Everyone has got a right to choose. Someone should choose to say, do they want to keep the pregnancy or not? I feel it's sad for it to be forced down on people. I know I come from a Christian-based community where we say a child is a gift from God and should be given an equal chance to live. But being brought to life by someone who doesn't want it, we have seen the challenges coming up. We've seen how these children end up growing up in waste places. Yeah, that's my opinion. People should give them a choice to keep or not to keep. Hello, PJ. Uchona njani. Ukhuluma lapha lo sehlile kumbo. Mama, please, I'm going to abortion. Ayi ngibona ngazana abantu kufanele benyuke that lokho zeni ithuba lokuthi umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukumgcina yini umntwana kumbe ufuna ukumgcina. Yebo nje usekhona, but asikwanisi ukuthi simthi umuntu hayi wokumgcina ungafuni, ngoba sibabona abantwana abanye bayazalwa becine belahliwe, abanye becine bekhula endaweni ezingekho right, abantwana becine behlukumeziwe, and kuba lama-problems amakhulu abantwana abangafunekiyo. Already sinezinto eziningi esidila ngazo. Mina umbono wami ukuthi abantu kabanikiwe that opportunity ukuthi uyakhipha kumbe awukhiphi. Sekuright or kurong, hayi leyingenye indaba, kodwa umuntu kanikwe that opportunity. Masikhathi akanaka. Tinotenda ne kana wamandipa kuti nditaure nezvandinofunga panhau iyi yekuti vanofanira kumutemo mutsva wekuti vanhu havafanira kuita abortion, legalizing abortion, kuti it's a crime kuti abortion yeitike. Ndofunga kuti vanhukadzi vane right yekuti vari kuda here kuchengeta mwana kana kuti kwete. Kune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti munhu asade kuti aunze mwana nyika ino. Zvinogona kuti iye anenge ane problem ari kudila nezvinhu zvakawanda, saka anenge asingazokwanisi kuti chi ape mwana uyu ese the time, the love. Saka mwana aunzwa asina love, asina, you know, zvino zvine ma effects mamwe. Tinoku create mamwe ma problems akawandisa. Saka ndofunga kuti vanhukadzi ngavapiwe their right. Kuti zvinhu zvatinofunga kuti zviright here kana kuti kwete, that's another issue. But munhu ngapiwe mukana wokuchuza. Ndiye anotakura 9 months, ndiye anozoona kuti mwana we adya here. Because kuunza mwana in this world, it means it's 16 years of your life usina zvimwe zvinhu zvaunogona kuita. Saka chini commitment yakakura inofanira kuitika. Chichitaura kuma areas akafanana ma countries, ma developed countries, wekuti you don't have extended help, ndiwe unofanira kuona nevana kuti vari kuchengetwa zvakanaka. Ndofuona kunge munhukadzi ngapi with that opportunity yekuti anogoda kuchengetsa here mimba yake kana kuti kwete.
Nguva dzedu ndodzadyana, hadzichatibvumidza kuti tiriendere mberi tiri muchirongwa chino. Asi nyaya yanga iri mugaringo ndiyo iyi yekubvisa pamuviri, kodzero yacho yatorerwa vanhukadzi zvikuru sei muAmerica. Zvinoreva izvo kuti munyika dzose dzepasi rose kodzero iyoyi haichatombokwanisa kana kuti hondo yacho yatova pamakata kuti vanhu vakadzi vange vachiwana kodzero iyoyi sezvo zvaitika muAmerica. Tisvikeke mapetero enohlelo letu lanamhlanje. Sirifiselake come to the end of our program today. We were talking about this ruling for the June 24, 2022 US Supreme Court decision to overturn Roe versus Wade, the landmark 1973 Supreme Court decision that affirmed the constitutional right to abortion over decades. Research has demonstrated that abortion bans most severely impact people in marginalized groups who already struggle to access health care, including abortion. This also sparked some protests here in America. The fallout was very swift. At least 10 states have already effectively banned abortion since Friday's ruling, and 26 states have laws indicating they would outlaw or set extreme limits on abortions, according to the Guttmacher Institute, a research organization that supports abortion rights. Activists on both sides of the debate rallied in jubilation or in devastation. Someone shouted, "Old men, stop telling me what to do with my body," read one protester sign in Washington, D.C. "People's bodies are more regulated than guns," read another protester sign in Atlanta. Outside the Supreme Court, an elated Valentina Aaron held up a sign with an image of a fetus, "Forceps off my body," the sign read. "It's incredibly exciting," Aaron said about the historic ruling. "If I was a baby in a womb, I would want someone to stand up for me." So they were standing up for those people, for the fetus in the womb, the baby in the womb. But a nearby abortion rights supporter, Joseph Little, held a sign saying, "Forced birth is enslavement." "Making people give birth is enslavement," Little said. "When you tell people that they are no longer have a voice in their own personal matters, that's enslavement. It's oppression, and the Bible clearly says that we need to correct our oppression." The demonstrations for and against the ruling have been largely peaceful, but a few arrests here and there have been reported. That brings us to the end of our program today. Have a good night. I'd like to say thank you to Spiwe Kachiza Mafumo, Stella Mkliwane, as well as Mount Joy Chikura, as well as Sehile Gumbo, who participated and contributed to today's program. Have a good night. I'm Traxidus Jeremiah.